I know we didn't finish the message at thy word. But I didn't feel like we continue tonight. We're going to continue some other time, the Lord giving us grace. We open our Bibles to Luke 18. It's all right.
You can never exhaust this word, so it's fine. Amen.
And also, you know, the good thing about the word of God is unlike exams that children write, there is a syllabus. You have to read topic A, B, C, D, whatever, if you want to pass your exam. But the word of God, there is no formula.
You
know, like in maths, you have to start on chapter 1, because chapter 1 leads to chapter 2, etc., etc. But now the word of God, you can even start with Revelation before you even read. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So tonight we are starting on Luke 18, verse 1. And you spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint.
Zvino akavaudza mufananidzo wekuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi mwoyo.
Shall we close our eyes? Brother Joshua is going to pray.
Tivarema sedu tinamate. Baba tinoda kukutendai. Sekureva kwaita gwaro rataverenga kuti tofanira kunyengetera nguva dzose. Tisingarashi mwoyo. Tibatsirei panguva yemadekwana ano Jehovah. Kunyangwe baba pane magwaro iwaya pane zvamuroda kureva kwatiri. Tinokutendai baba nemwoyo wenyu mutsvene wamakati uchange uripo pose panoparidzwa evangeri iyi.
Thank you.
Baba wangu makati panoungana vaviri kana vatatu muzita renyu munenge muripo. Hatikadzi kuti muripo pakati pedu manheru ano. Chitauraiwo nesu ishe wekudenga. Baba wangu mukutitungamirira. Baba wangu pamunoda kutisvitsa. Patinobuda muimba ino. Tigoti mwoyo yedu haina kutsva here panga chitaura nesu. Tisabude tiri vanhu mwe chete sezvo tainge tiri patapinda. Tinoziva baba sekutaura kwaita mufudzi kuti people have come against all odds, economic situations biting. Heavenly Father, there's so many things that your people, your children have fought just to be here, Lord, just to be with you. And Father, we pray, may the very purpose that we have come here for be fulfilled in our hearts, O God. We are committing this service from the beginning to the end into your hands. In the wonderful and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.
Amen. Bless you. You may take your seats. We're going to read while we are in the comfort of your seats.
Tichaverenga hedu imimi muchiropafadzwa.
Praise the Lord. Maybe before we read, we're going to speak about don't quit. I like it. Maybe when you were praying, you said kurasha moyo, something like that. I think
usa rasha moyo.
And of one bond, don't bear out a gonadia. Hallelujah.
Amen.
Yeah, life is full of surprises.
Maona, upenyu wa gara, wine zinu zinu shami sangwa zis.
When the devil comes, he thinks he wants to give you a trick, surprise him.
Maza Satan akauya. For you are
not going to quit.
Hallelujah. Amen.
So we'll read again, verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint.
Zvino akavaudza mufananidzo wekuti vanofanira kunyengetera nguva dzose vasingarashi mwoyo.
Saying that there was in a city a judge which feared not God, neither regarded men.
Akati mune rimwe guta makanga muno mumwe mutongi wakanga asingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu.
And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
Zvino kwakanga kuine chirikadzi muguta iro yairamba ichiuya kwaari ichiti ndiruramisire kumuvengi wangu.
And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God nor regard men, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
Iye akamboramba kwenguva asi pashure akati mumwoyo make kunyange ndisingatyi Mwari kana kuva nehanya nomunhu iyi chirikadzi zvainonditambudza ndichairuramisira kuti irege kuzouya pashure indirove kumeso.
And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.
Ishe akati inzwai zvakarehwa nomutongi sakarurama.
And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he be along with them?
Ko zvino Mwari haangaruramisiri here vakasanangurwa vake vanodanidzira kwaari masikati nousiku kunyange achinonoka pamusoro pavo here?
So tonight we are saying don't quit.
Saka madekwana ano tiri kuti usarasha moyo.
You know, sometimes we encounter situations,
dzimwe nguva tinosangana nemamwe mamiriro ezvinhu,
things that deflate us, even our spiritual lives.
Zvinhu zvinotiponjesa kunyange paupenyu hwedu hwepamweya chaimo.
Sometimes you think it's better for me to let go.
Pamwe unoti iko zvino regai hangu ndichikandira mapfumo pasi.
You say I was better off when I was in the world.
Woti paya pandaiva munyika ndanditori nani.
But tonight we are saying,
asimadi kwanano tiri kuti,
don't quit.
Usarasha moyo.
Don't surrender.
Haikona kusarenda.
We are saying don't retreat.
Tiri kuti usadududza.
In other words, we are saying don't give up.
Nemamwe mashoko tiri kuti haikona kuregedzera.
Press on.
Ramba uchiendera mberi.
Until the mark of the high calling.
Kusvikira pakudanwa kukuru.
You know, sometimes life is full of discouragements.
Noza upenyu hwakazara nekuodzwa moyo.
You face, you know, ferocious adversity wanting almost to drown you or to eat you alive.
Unosangana nezvinopesana zvikuru zvakaomarara, zvimwe zvinotoda kutokunyudza kana kupedza upenyu hwako.
To our young ones, the devil throwing in things that are so eye-catching.
Kune vechidiki vedu dhiabhori anovakandira zvinopenya penya zvinobata meso.
The reason is the devil wants you to quit worshiping the Lord.
Chikonzero hechi dhiabhori ari kuda kuti iwe uchiregedza kunamata Mwari.
But tonight we are saying don't quit.
Asi manhero ano tiri kuti usarasha moyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
Whatever might come your way,
chero chipi chingauya nzira yako,
it should not stop you from worshiping your maker.
Hachifanirwe kukumisa kunamata Mwari wako.
We are saying don't quit.
Tiri kuti usarasha moyo.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
Yes, you can tell the devil in the face.
Hongu unogona kuudza dhiabhori kumeso chai.
I will keep on worshiping the Lord.
Womutaura kuti inini ndicharamba ndichinamata Mwari.
He comes with sin.
Anouya nechivi.
But take the gospel.
Asiwe tora ivhangeri.
The gospel, this Bible, it kills sin.
Vangeri Bible iri rinouraya chivi.
Oh, the prophet was saying sin killing blue, sin killing red, blue, whatever. You remember that quote?
Noziva chinokorwa chiya chakataurwa nemuprofita kuti ivhangeri yakajeka inouraya zvivi.
So that is that gospel that we want.
Do ivhangeri yatiri kuda iyoyo.
When the devil puts in front of you to say you are not going to make it, you better quit now. That's when you come and say, too late, devil, I'm not going to quit.
Diabori pano kunzira kwauri achizevezera kuti iwe watokundwa mumutambo uyu. Chibva watongoregedza zvako. Ipapo ndopaunofanira kumutarisa kuti diabori handisi kuzosiya, ndiri kutoenderera mberi.
Hallelujah. You know, you have to be courageous. Because like the normal saying which says, winners never quit and quitters never win.
Semutauro watinoziva tese unotaurwa kunzi avo vanokunda havambofiva karasha moyo uye vanorasha moyo havambofiva kakunda.
So if you are determined to say I'm gonna win, therefore don't quit.
Saka iwe kana wakatsunga moyo kuti ndiri kuzokunda naizvozvo haikona kurasha moyo.
Especially for us,
kunyanyanya kwatiri,
because we have the message.
Nokuti tine mharidzo iyi.
The prophet told us everything.
Profita akatudza.
There is nothing still that is hidden.
Profita akatudza zvese hapana chimwe chakavanzika.
We know from A to Z.
Tinotoziva kubva pakutanga kusvika kupedzisira.
So don't you worry, don't quit.
Haikona kunetsekana usarasha moyo iwe.
We're talking about speak to the rock.
Tinotaura pamusoro petaura kudombo.
We have the rock.
Tinaro dombo.
So why do you have to even think of quitting?
Saka unotozombofungirei pamusoro pekuti haini ndakusiya.
The prophet says in the message, speak to the rock and he shall give forth his water.
Profita anotaura mharidzo iyi, taura kudombo uye richapa mvura yake.
32 he says.
Paragraph 32 anoti.
A brother, we need an all-time Pentecostal backwoods sin killing revival just like this California.
Hama tinoda kurumutsiriro rwakare runouraya chivi rwePentecostal rwe muCalifornia muno.
In other states and nations throughout the country,
mune dzimwe nyika kunyangwe kuburikidza nenyika yose,
bring back the power of God into the church again.
Kuti ridzose simba raMwari muchurch zvakare.
These are words spoken by somebody who is in his vocabulary quitting is not there.
Mashoko ari kutaurwa aya nemunhu musarudze mashoko ake kuti kurasha moyo hakuwanikwi.
We have come to a Kadesh, a judgment seat.
Tashika pakadeshi pachigaro chekutonga.
All these things still fussing, still complaining.
Zvinhu zvose izvi tichiri kungonyunyuta, tichiri kungonetsana.
Yeah, even if you meet people who murmur, who complain, who fuss, but don't quit.
Hongu kunyange ukasangana nevanhu vanonyunyuta, vane nharo, vanonetsa, asi iwe usarasha moyo.
Hallelujah.
Amen.
Yes, the devil brings in people like that for you to stop worshiping him.
Hongu diabora anokuunzira vanhu vakadaro kukukonzeresa kuti iwe uregedze kunamata Mwari.
But you have a choice.
Asi une sarudzo.
Don't quit.
Usarasha moyo.
Pillar of fire over the prophets.
Shongwe moto pamusoro pevaprofita.
And we have that in our day.
Tinayo nguva ino muzuva
redu. Praise be the name of the
Amen.
Lord.
Amen. Starashe ngari kudzi.
We have that one already.
Tinayo iyo pamufananidzo.
The words was perfect.
Mashoko anga akakwana.
Smitten a rock, brass and serpent, miracles and signs.
Dombo rakatsemurwa, nyangwe nyoka endarira ne minana nezviratidzo.
They done from it, then still complaining.
Zvakaitwa kubva pazviri, asi kunyangwe zvakadaro vanhu vaingokombure.
Yeah, complaining and murmuring is an evil spirit.
Noza kunyunyuta nekukomburena mweya wetsvina.
Hallelujah.
Hallelujah.
In fact, we are saying don't quit.
Chaizvo tiri kuti usarasha moyo.
But on this one, we want to say quit complaining.
Asi pane izvi ka tiri kuti iwe kandira mapfumo pasi pakunyunyuta.
Quit murmuring.
Siya kunyunyuta.
Quit backbiting.
Siya kuchochora vamwe.
Even quit lusting.
Siya kuchiva.
Quit hating.
Siya kuvenga.
All the evil things we're gonna quit.
Zvese zvakaipa ipapo tichasiya.
Hallelujah.
Amen.
Whatever we bind on earth shall be bound in heaven.
Chose chatinosunga panyika pano chichasungwa kudenga.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngari kudzi.
Because we have the rock in our midst, my brother and sister.
Nokuti tine dombo pakati pedu hama hanzvadzi.
Imagine the rock leading you.
Mborofungidzira dombo richikutungamirira.
How can you even think of quitting? When he died for you on the cross of Calvary, he shed his own blood so that you could live a victorious life. That mind should not even come to you. Saying, I'm going to quit. We are binding that in the name of Jesus Christ. Praise be the name of the Lord. The prophet says, again, in the speak to the rock, and it shall give forth his water. Paragraph 30. Now we find that they have seen these miracles. They had a smitten rock with them. They could drink from it. They had the brazen serpent with them for healing. Oh my, they had a prophet with them. That is the word of God. Over the pillar, the prophet was a pillar of fire. That was doing the healing, the leading, and not one time had it ever failed them.
Praise the Lord.
So there is no need for you to quit.
With the pillar of fire,
doing the leading, there is no way one can say, can call it quits. No wonder why the prophet then says, I feel like shouting. The prophet felt like shouting. Hallelujah. I'm sure somebody is also feeling like shouting tonight. Look, it hadn't failed. God doesn't fail. He cannot fail and remain God. He is still God. The spit and rock, the brass and serpent, a prophet, an atonement, a sacrifice, everything grace had provided for them already. Praise be the name of the Lord.
Amen.
And after God had done all those things, there were like a lot of people today, had to be babied around. God don't want babies. God wants men and women. Hallelujah.
Amen.
Yes, the devil should know to say, this one is not going to quit. He should know that he'll be wasting his time. He better check next door. Hallelujah.
Amen.
It is possible, brother and sister. Amen.
Amen.
Because you are men and women. I like old Buddy Robinson's testimony. He said, Lord, give me the backbone, the size of a saw log.
Akati, mwari, ndipewo musana, wakakura, se...
Put plenty
danda
of knowledge in the gable end of my soul.
And isair ziwa yakakura, pakupezisera, kwe mwaya wangu.
Listen to this. Let me fight the devil as long as I got one tooth left. Praise be the name
Anzi,
of the Lord.
Ndite kuti ndirwise Satani. Kusvikira ndane zino rimwe chete rekuti ndimurwise.
And then gum on him till I die. Praise
Kunyangwe
the Lord.
Iroro rikadona ndimurume nematadza kusvikira afa.
In other words, don't quit.
Nemamwe mashoko haikona kukandira mapfumo pasi.
This is such a man who says I'm not quit.
Ndiye munhu uyu anotaura kuti ini handisi kuzorasha moyo.
That's what we need.
Ndozva tinoda izvi.
Courage.
Kutsunga moyo.
Not a wishbone.
Kwete
but a
backbone. Wehozhwa, asi musana chaiwo.
A real spirit-filled heart.
Moyo chaiwo wakazadzwa nemweya wamwari.
Filled with the Holy Ghost.
Wakazara nemweya mutsvene.
Sanctified by the blood of Jesus Christ.
Wakacheneswa neropa raJesu Kristu.
Living in a life walking in the path of God.
Hallelujah. Kurarama muupenyu uchifamba muwezva wamwari.
keeping his commandments, claiming every promise as your own property. Hallelujah.
Uchichengetedza mirayiro yake nekutora vimbiso yake yose sekunge ndeye zvako iwe. Hallelujah.
Amen.
Amen.
Even when you meet obstacles,
kunyangwe ukasangana nezvidziviso,
don't even stop for a moment. Keep on moving.
Hallelujah. Haikona kumira kana kwechinguva ana ramba uchifamba.
Keep moving forward, my brother.
Ramba uchienda mberi hama.
Carry on.
Endera mberi.
God will make a way.
Mwari vachaita nzira.
Praise be the name of the Lord. The time you stop, that's when the devil catches up with you. So brother and sister, we are saying even if there is an obstacle, your duty is just to keep on walking. God's duty is to ensure that obstacle disappears, goes into oblivion.
Hallelujah. Basa ramwari nderekuona kuti chidziviso chaparara hapasisina.
We should not fear, brother.
Hatifanirwe kutya hama.
That's why we are saying don't quit.
Ndokusaka tiri kuti usarasha moyo.
Hallelujah.
Hallelujah.
There is no need for you to quit, my brother.
Hapana chikonzero chekuti urashe moyo.
No need for you to quit, my sister.
Hapana chikonzero chekuti urashe moyo.
Even you are saying yes, it's been many years without a brother coming. Therefore, I'm quitting.
Hallelujah.
Never.
Kunyangwe wati wewe ini ndakukura pasina kana hama yambotiwo nai sister. Usarashe moyo.
Even if you've gone a year, 2 years without a job, then you are saying, let me go, let me backtrack. We are saying, don't quit tonight.
Kunyangwe ukaita makore maviri matatu usina basa, woti regai ndimbodududza ndimbotraya zvimwe. Aiwa, manheru ano tiri kuti usarasha moyo.
Whether things are right, whether things are bad, we are saying, don't quit.
Kunyangwe zvinhu zvakanaka, zvinhu zvakaipa, tiri kuti madekwani ano usarasha moyo.
Praise be the name of God.
Hallelujah.
Especially Amen. When things are bad.
Kunyanyanyanya zvinhu zvakaipa.
That's when you tell the devil, I'm not gonna quit.
Ipapo ndopaunoudza Satan kuti ini handisi kuzorasira mapfumo pasi.
Praise be the name of the Lord. The prophet says,
Profita oti,
that's the way people does today.
Ndo kaitirwo kanoitwa nevanhu nhasi.
When fear strikes them, when they are right on the path of duty.
Pavanobatwa nekutya vari munzira chayo yebasa.
Listen, brother, let me say this.
Teerera hama reganditi kwauri.
If you are walking in the light,
kana uri kufamba muchiedza,
having fellowship with God,
uine kuyanana naMwari,
with his people,
nevanhu vake,
and the Holy Spirit is upon you,
mweya mutsvene uri pauri,
and you meet an obstacle,
wosangana nechidziviso,
right in the path of duty,
uri munzira yebasa chaiyo,
don't stop.
Haikona kumira.
Just keep pressing on.
Ramba uchienderera mberi.
God will make a way through it.
Mwari vachaita nzira kuburikidza nechidziviso ichocho.
That's one of the greatest experiences of my life.
Ndochiitiko chikuru chezvimwe zviitiko
muupenyu hwangu. Is to see God.
Kuona Mwari.
When I can't get over it,
pandisingakwanise kupfuurira mberi.
When I can't get under it,
ndisingakwanise kuenda pasi pacho.
Or even get around it or anyway.
Kana kuchitenderera kana kuenda neimwe nzira.
God opens up a way and I go through it.
Mwari vanotarura nzira ndopinda mairi. Amen.
Why do you think of quitting, my brother?
Saka sei uchifunga kuti urasiya mapfupa
pasiwe. He can open a way and you can work your way through.
Mwari vanogona kuzarura nzira iwe upinda naimo.
So don't even think of quitting, my brother.
Saka haikona kanotombofunga
zvekurasira moyo to ensure that you overcome that which you think is not possible.
Kuti ukunde icho chaunofunga kuti hachigoneke.
Even if the devil points things that may appear genuine to you,
kunyangwe diabora akakunongedzera kune zvinhu zvinogona kuita sekunge zvechokwadi.
Shut up.
Muudze kuti nyarara.
Remember, he is a liar to begin with.
Rangarira anonyepa kubva pekutanga.
When did he start telling the truth?
Ndepapi paakambotaura zvokwadi?
Whatever he says, tell him, you are a liar, shut up.
Kungovhura muromo kwaanoita akangoti muudze kuti wanyepa nyarara.
Even if you are sick and he tells you are sick, tell him, shut up, you liar.
Kunyangwe iwe ukarwara akakudza kuti hona warwarisa, muudze kuti nyarara iwe munyepi.
He is a liar anyway.
Munyepi nguva dzose.
Because you are not sick. Because by his stripes you are healed.
Nokuti nemavanga ake wakapodzwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
We're going to read again.
Chaverenga zvekare.
In the message perseverance.
Mumaridzo iyi kuchingirira.
55, the prophet says.
paragraph 55.
You might say, Brother Branham, the doctor told me, but even now, I've been sick for 40 years.
Unogona kuti Brother Branham, chiremba vakandudza kunyangwa iko zvino, ndiri kungorwara makore 40 apfuura.
So you think you want to quit because 40 years you've been sick?
Sakaiwo ufunga kuti harega ndichikandira mafumo pasi nokuti ndarwara makore 40.
I've been seeking the Holy Ghost for a long time. Then you say I'm quitting because for a long time I've been asking God for the Holy Ghost I'm not receiving.
Woti ndanga ndichitsvaga mweya mutsvene kwenguva yakareba, woti iwe handa kuchisiya nokuti ndanga ndichitsvaga mweya mutsvene kwenguva yakareba handisandauwana.
But even now, Lord, while I am in your presence, we are in his presence, you can receive the gift of the Holy Ghost.
Kunyange zvino Ishe tiri muhupo hwenyu, saka isu tiri muhupo hwake, unogona kugamuchira mweya
mutsvene. Whatever you ask God, God will give it.
Chese chaunokumbira Mwari vanokupa.
And he turned with not very much encouragement, see? He tries to see how persistent you are.
Maona akatendeukira akaenda zvake kure aine kuodzwa moyo. Maona anoda kuona nekuedza kuona kuti iwe unoshingirira kusvikira papi.
Don't give up.
Haikona kusiya kukandira mapfumo pa.
Don't quit.
Haikona kurasha moyo.
And if faith really gets a hold of you, it won't give up.
Kana kutenda kwanyatsokubata, kutenda hakumbofi kwakakandira mapfumo pasi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So faith don't give up.
Kutenda hakukandiri mapfumo pasi.
Even if you have been asking for something for too long a time,
kunyange wanga uchitsvaga chimwe chinhu kwenguva yakarebesa,
your faith should not give up.
Kutenda kwako hakufanira kukandira mapfumo pasi.
Your faith should not call it quits.
Kutenda kwako hakufanira kurasa moyo.
In fact, it should even say, yes, each day that passes by, I'm getting closer to my answer.
Chaizvo kunofanira kutokuudza kuti hongu pese pandiri kurarama ndichinamata ndiri kuswedera pedyo nemhinduro yangu.
Even if the devil fought you this afternoon,
kunyange dhiabhori kana atombokurwisa masikati anhasi,
even when you came to church,
kunyange pawauya kuchechi,
even if he fought you, don't feel discouraged.
Amen. Kunyange akurwisa haikona kuodzwa munhu.
It's your time to take your revenge.
Yanguva yako yekumudzorera.
If he thinks he's going to quieten you,
kana achifunga kuti iwe achakunyaradza,
you start making the noise.
Chitanga kuita rusha zvino.
Hallelujah.
Hallelujah.
Out there he might quieten you.
Kunze uko anogona kukunyaradza.
But as long as you walk in,
asi paunongopinda muno,
oh, you tell him this is my chance.
Womuudza kuti ndiwamukana wangu.
Hallelujah.
Hallelujah.
You make noise as you praise your maker.
Ita rusha uchirumbidza Mwari wako.
Remember, noise is always associated with winners.
Maona rusha rwagara rwakabatanidzwa nevanhu vanenge vakunda.
Hallelujah.
Amen.
See, even if it's in a race,
tarisa kana muri mumujau chaimo,
you see somebody whom you like is on number one, almost to the touch line, you make a lot of noise as you ask him to say, come on my brother.
Maona munhu anenge achimhanya ari kurutii rwenyu wamunenge muchifarira, maona ari kumberi asiya vamwe vese akuda kusvika patambo, munotanga kuita ruzha muchiti mhanya mhanya.
So these winners, you are allowed to make noise because you are winners, my brother.
Saka imi vakundi muri munhu munotenderwa kuita ruzha nokuti muri vakundi.
There is also noise in heaven, my brother.
Kunyange kudenga kune ruzha hama.
There is also noise even in hell, as people be weeping.
Kunyange kugena kune ruzha asi rwekuchema nekuungudza.
Hallelujah.
Amen.
So in heaven there is a lot of noise. We better start now.
Saka kudenga kune ruzha rwakanyanyisa. Saka ngatitotangira ipo pano.
Praise be the name of the Lord.
Ndiri kunasha.
In case some might say, is that true? Let's read from what the prophet says.
Amen. Pada mumwe munhu anoti, vanotaura chokwadi here ava. Rega tiverenge tinzwe kubva kune muprofita.
Paragraph 33, speak to the rock.
Speak to the rock, paragraph 33.
I said,
Nagati,
if you don't ever be fortunate enough to get to heaven, you'd freeze to death.
Kana mukasawanirwa nyasha dzekuti muchaenda kudenga imi, mukasvikako muchafa nechando ne.
But for you, because you are practicing, you are not going to freeze to death.
Asi imimi nokuda kwekuti magara muri murudya nechekare, hamusi kuzombonooma.
Because they are crying and shouting and praising God day and night.
Nokuti ikoko varikudanidzira nekurumbidza Mwari siku nesikati.
angels flying back and forth crying, "Holy, holy, holy unto the Lord."
Hallelujah.
Now let me tell you something right now, my brother. You are living in the quietest world you'll ever live in.
Hanzi muri kurarama munyika isina ruzha kupfuurira yamuchazonorarama
mai. If you go to hell, there will be weeping.
Hanzi ukaenda kugehena kune kuchema.
Wailing and gnashing of teeth.
Kuungudzane kugedageda kwemenu.
If you go to heaven, there will be hallelujahs and the praise of the Lord day and night.
Amen. Ukaenda kudenga kune mahallelujah nekurumbidza Mwari siku nesikati.
Oh, so you can't stop me, my brother.
Saka inini haugone kundimisa.
Maybe out there you can quieten me, but when I enter in here, never will I keep quiet.
Pamwe panzapo unogona kunditi chimbonyararai muno mukoti, asi kana taamuno mumba medu muno tinoita ruzha.
Hallelujah.
Amen.
Oh, how God wants to bless his church.
Oh, Mwari vanoda sei kuropafadza church yavo.
They've seen all those things and still carnal minded.
Taona zvinhu zvese izvi asi zvakadaro tinongori nepfungwa dzenyama.
How quick they forgot all the miracles.
Vakakanganwa sei minana yese neuchimbidza.
When a new thing arose.
Kana chimwe chinhu changosimuka chicho.
When a new child come.
Kana kumwe kuyedzwa
kutsoka uyu. They forgot all that they've seen.
Vakakanganwa zvose zvavakaona.
We do that.
Tinozviita.
We have a meeting, the power of God will fall, great things and wonders will take place, then Satan come along and smack something over on you.
Tikava nemusangano pano mweya mutsvene wa Mwari woburuka poitwa zviratidzo nezvinoshamisa zvese zvoitwa Satana anouya obva akukandira chimwe chinhu
kumeso kwako. And then you forget that God of heaven was just making you shout, making you praise the Lord.
Obva watokanganwa kuti Mwari wekumusoro kudenga anga achikuita kuti udanidzire, achikuita kuti urumbidze Mwari.
And you forget that God of heaven that brought you out of like a firebrand, and you forget the God of heaven who dug you from the pits, from the rock where you were dug from. Easy to forget him.
Hanzi obva wakanganwa kuti Mwari wekumusoro kudenga akakuburitsa kana sechizimbe chemoto, akakuburitsa kubva kuna mumakomba ndokubva aku visa kubva mumatope maaka kuchera kubva imomo obva wakanganwa nezvidikidiki.
But let me tell you, my brother, what we need tonight is a man with an iron conscience that will stand in the power of the Holy Ghost.
Rega ndikuudze hama, chinhu chatinoda madekwana ano, munhu ane hana inonyatsorova anokwanisa kumira musimba remweya mutsvene.
That's a person who doesn't move.
Ndiye munhu asinga zungunuswi.
He doesn't say, "I'm gonna quit."
Hati enda kuchikandira mapfumo pasi.
No matter what comes or goes,
Zisine.
He's still waving that flag of victory, going on to the promised land. Praise the Lord.
Zvisinei kuti kwauyei kana kuti kwaendei, iye anongaramba achisimudza mureza wekukunda achienda kunyika
yembi. We need tonight the kind of a church. That church unadulterated, sanctified by the blood of Jesus Christ, anointed with the Holy Ghost, with signs and wonders, a shout of the king in the camp on the road, marching on. Praise be the name of the Lord.
Tinoda kereke yemhando iyoyo isina kusvibiswa, yakacheneswa neropa raJesu Kristo, yakazodzwa nemweya mutsvene, ine zviratidzo nezvishamiso, kudanidzira kwamambo kuri mumusasa, vari munzira vachienda vachifamba vakadaro.
Brother and sister, this is not the time to quit.
Hamanzva dzaisiyo nguva yekuti tikandire mapfumo pasi.
Oh, it's not the time because time is no more.
Handiyo nguva yacho nokuti hapasisina nguva.
We want to go to heaven to meet those who went before us.
Toda kuenda kudenga kunosangana neavo vakatitangira.
We want to go meet Brother Branham.
Toda kunosangana na Brother Branham.
So don't quit, my brother.
Saka hakona kurasha moyo.
There is a better place to go after this place.
Pane nzvimbo iri nani yekuti tiende tabva pane ino nyika.
Be convinced, my brother.
Iva uno
That there is nothing of this world that will encourage you or that will constrain you to quit following the Lord.
Iva unogutsikana kuti hapana pano panyika chinokwanisa kukumisa kuti uende kunoona Ishe.
Remember how the prophet explained how beautiful heaven is.
Rangarirai katsanangurirwo kakaitwa kunaka kwedenga nemuprofita.
So you can't even think of quitting, my brother.
Saka kwanise kutombofunga zvokusara chamoyo
hama. Because there is a better place to go.
Not pane nzvimbo iri nani yekuti tiende.
Hallelujah.
Hallelujah.
The prophet says,
profita oti,
talking about heaven.
Achitaura pamusoro pedenga.
He says, 4:3, there were great numbers of people and they came running to greet me crying, "Oh, our precious brother."
Paiva nevanhu vakawanda vakauya kwandiri vachimhanya vachidanidzira, "Oh, hama yedu inokosha."
I'm sure you know that's when the prophet had left his body. And then he went to heaven. And then he then saw people saying, "Our precious brother." First came young women, apparently in the early 20s.
Pakutanga pakauya madzimai echidiki vangange vari kuma 20, 21.
There is hope for you, my brother.
Pane tariro kwauri hama.
If you are past 20,
kana uchinge wadarika makore 20,
there is hope for you.
Pane tariro kwauri
that you can be somewhere thereabouts, little, not over so much above 20.
Pane tariro yekutika zvamuri papo sister kana brother imbozvitarisai pamakagara ipapo munyatsoona kuti zveshuwa ndafamba asi pane tariro yekuti muchadzoka zvakare paya paya pamamuri kuma 2021 ikoko.
Hallelujah.
Amen.
Full of energy.
Wakazara ni
full
simba.
Of power.
Uine simba guru.
So don't quit, my brother.
Saka yamune urasha moyo hama.
Hallelujah.
Hallelujah.
If say for example you can't walk another 5-10 kilometers anymore.
Toti pada hauchakwanise kufamba makilomita mashanu kana mana.
There is hope for you, my brother.
Pane tariro hama hanzvadzi.
Don't quit.
Haikona kurasha moyo.
That power is going to come back.
Simba iroro richadzoswa zvekare.
Thank you, Lord Jesus.
Nokutenda Ishe Jesu.
Young men in brilliance of young manhood.
Varume vechidiki vari mukubwinya kwe
With eyes glistering like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embraced me saying, "Our precious brother."
Vaine maziso aipenya, vakauya kwandiri nemazino anga akanyatsochena, vachindimbundira vachiti, "Hama yedu inokosha."
So sister, don't let that boy try to confuse you.
Saka hanzvadzi yangu haikona kukonfuzwa nechikomana chiya.
Haleluya.
Wazvinzwa here?
Or even brother, don't let that old Jebusite, that little girl, try to confuse you, to make you quit worshipping.
Iwe, brother, vechidiki kana vechikuru, mazvinzwa, haikona kuvhiringidzwa pfungwa. Na zowi kana nani kunze uko.
Hallelujah.
Amen.
Because some are easily laid beside by just the look on the face, the teeth.
Vamwe vanotongonyungudutswa moyo nekungoona chiso kana tuzino.
But praise be the name of the Lord.
We
are declaring tonight, don't quit, my brother. Don't quit, my sister. Praise be the name of the Lord. There is nothing that you can compare to the brilliance of that which the prophet is telling us.
Hapana chimwe chinhu chatingaenzanise nekubwinya uku kwatiri kutsanangurirwa nako nemuprofita.
Then I noticed too, I had become young again.
We are
the youth of
tomorrow. Hallelujah. Amen.
I was talking to these other people, these youths, bragging to me to say, yes, we are the youth.
Ndaitaura nevamwe vanhu
vechidiki. My friends, you know.
Mayutha, vaita isusu ndisu mayutha acho munozai shamwari dzangu.
And I told them.
Asi ndakavaudza.
Yes, I a youth of tomorrow.
Hongu neniwo ndiri muyuthi wemangwana.
Hallelujah.
Amen.
Yes.
Hongu.
I am reading from here.
Ndiroverenga kubva pano.
Reading from another youth as well.
Kubva kune mumwe muyuthi
achitsanangura. Then I noticed that I too.
Ari kuti kunyange neniwo ndakazvicherechedza kuti neniwo
become young again.
Ndanga ndatochaya zvekare.
Oh, there is hope, my brother.
Oh, pane tariro hama yangu.
Praise be the name of the Lord.
Sara shangari kudzwe.
So don't quit, my brother.
Saka yakona kurasha moyo hama.
Don't quit, my sister.
Yakona kurasha moyo hanzvadzi.
I looked at myself and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said, I don't understand this.
Anzi ndakatarisa kumashure ndikaona mutumbi wangu wanga wakwegura wakarara panhoo ndikazvitarisa ndiri mudiki ndikati izvi handizvinzwisise izvi.
As I began to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there.
Pandanda kuchitanga kunzwisisa nzvimbo yandandasvika iyi ndakatoona kuti kuno hakuna nezuro hakuna kana mangwana.
No one seemed to get tired.
Hapana iwo mboita seaneta ikoko.
Praise be the name
Hallelujah.
Of the Lord. As a multitude of the most beautiful young women I've ever seen threw their arms around me.
Momo yemadzima echidiki yandisati ndakamboona yakaishonakisa yakauya ichindimbundira.
I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior.
Ndakaona kuti panga paine humwe hupo wakanoti siyanei wanga wakazadza werudo rukuru pasina kana manzwiro enyama.
I'll just skip just for our time. Then a voice spoke to me.
Inzwi rikataura kwandiri pa
47.
47, beyond the
this is what you preached that the Holy Ghost is. There is perfect love. Nothing can enter here in without it. So we need perfect love, my brother, to enter into that place that prophet is talking about. In another message, the prophet says that love is the ultimate. It is the North Star. It is the ultimate of grace. So it is important that we exhibit and we have that perfect and genuine love.
Zvino zvakakosha kuti tiratidze pachena uye kuti tive nerudo chairwo irworu.
Next, I was taken up and seated on a high place.
Ndakatorwa ndikanogadzikwa
pane zvipo pamusoro. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth.
Ndanga ndakakombwa nevarume nemadzimai vanga vachiri vechidiki.
They were crying with joy.
Vaidanidzira nemufaro.
Oh, our precious brother.
Oh, hama yedu inokosha.
We are so happy to see you here.
Tafara kukuonai pano.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
I'm sure one of these days,
when
you see your friend,
paunoona shamwari
yako, you also cry out,
ushadanidzira.
I'm so happy to see you here. Praise be the name of the Lord. So don't quit, my brother. Even if the devil is fighting you, press on. Press on, my brother. Until we make it for that day. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord. I am not dreaming, for I can see these people, and I can see my body lying on the bed. Oh, brother and sister, if there was any doubt within you,
kana panga paine kupokana mauri pamusoro paMalachi 4.
He is explaining.
Ari kutsanangura.
What heaven is all about.
Zviri denga.
He is in heaven.
Ari kudenga.
And he is seeing his body lying down.
Ona mutumbi wake wakarara pano.
Oh, we got a prophet, my brother.
Oh, tine muprofita hama.
There is no amount of devils.
Hapana kana madhimoni.
That may want us to doubt the prophet of Malachi 4.
Atingade kutauye pano ati pokanise.
We are saying, therefore, you are too late.
Dhabhori wakanonoka.
Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord. The voice spoke to me.
rakataura kwandiri.
You know it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people.
Unoziva here kuti zvakanyorwa muBhaibheri kuti vaprofita vakaunganidzwa nevanhu vavo.
Yes, I remember that in the scriptures.
Unguna zvirangarira magwaro.
But there are not so many Branhams.
Asika hapasivana Branham vesa.
The voice replied.
Inzwi rikapindura.
These are not Branhams.
Havasima vana Branham.
These are your converts.
Vanhu vakatenda utsa iwe.
These are your converts.
Vanhu vakatenda utsa iwe.
The ones who have led to the Lord.
And
some of these women we think are so young and beautiful.
Hallelujah. Were more than
90 years old when you led them to the Lord.
No wonder they
are crying out, precious brother.
Hallelujah. Hallelujah.
Then the multitude cried together. If you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here. Praise be the name of the Lord. We are saying, brother and sister, don't quit. Don't quit. If you had not been here, my brother, some people also not going to make it to heaven. Because you are influencing other people. So don't quit, my brother. Don't quit, my sister. Hallelujah.
Hallelujah.
Praise be the name of the Lord. I asked it always, Jesus. I want to see him. The people replied, he is just a little higher. Someday he will come to you. You are sent as a leader. And when God comes, he will judge you according to your teaching. I
asked, does
Paul and Peter have to stand this judgment also? The answer was yes. I said, I have preached what they have preached. I did not divert from it from one side or the other. Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught in the baptism of the Holy Ghost? I did too.
Yes, sir.
Whatever they taught, I taught also. Oh, brother and sister, that is the reason why we always caught. Because we're going to be judged by what we preach. If we preach what Malachi 4 says, we are guaranteed. We are guaranteed, my brother. We'll make it on that day. So say what the tape says. Praise be the name
Hallelujah.
Of the Lord. Stick with the message. Stick with Malachi 4. Praise be the name of the Lord. We want to know the people cried. We want to know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the word you preached us.
Then you
present us to him. And all together we'll go back to the earth and live forever.
I asked,
do I have to go back to earth now? Oh, brother. He was such in a nice place. He didn't want to go back to earth here. Oh, brother and sister. It should encourage somebody to say, I'm not going to quit. Because I want to go to that place. They answered, yes.
Ongu.
But
asi.
Keep pressing
Rambai
on. Oh, brother and sister.
Amani,
we need to keep pressing on. Press on until that day. He comes to take us home. Blessed be the name of the Lord. Suddenly, 53, I'll jump. I was back on the bed again. I said,
Oh
God, help me. Never let me compromise with the word. Let me stay straight on the word. I don't care what anyone else does, Lord. Let me press on to that beautiful, joyful place. I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There is no jealousy. There is no tiredness. There is no sickness. No old age. No death, my brother. Only supreme beauty and joy. Whatever you do, brother, lay aside everything until you get perfect love. Get where you can love everybody. Even every enemy.
Kunyangwe muvengi wese.
No matter if the enemy is rocking, the lighting is flashing, or the guns of the enemies upon us, these things do not matter. Get perfect love.
Kunyangwe azvina basa kana ndege ikandengendeka kana kukauya mheni ichipenya kana futi dziri kuridzwa nemuvengi pauri zvinhu zvose izvi hazvina basa iwe wana rudo rwakakwana.
If you are not saved,
kana usati waponeswa,
accept Jesus Christ as your savior now.
Kamuchira Jesu Kristo semponesi wako.
If you have not baptized in water, be baptized now.
Usati wabhabhatidzwa mumvura,
bhabhatidzwa iko zvino. If you have not received the baptism of the Holy Ghost,
kana usatowana rubhabhatidzo romweya mutsvene, gamuchira iko zvino.
Press on to that perfect love.
Ramba uchienderere mberi kusvikaona rudo rwakakwana.
Which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time.
Ruchakuendesa kune nyika iyo yakaisvonaka izere nemufaro seri kwechidzitiro chenguva.
Tell the devil tonight, brother, I'm not going to quit.
Handisi kuzokandira mapfumo pasi.
Declare to him,
muudze,
I'm not the type who call it quits.
Handisi mhando yemunhu anongokandira mapfumo pasi.
To me, quitting is not an option.
Kwandiri kukandira mapfumo pasi haisi sarudzo.
Oh, remember, my brother, we are in a race.
Rangarira hamatiri mumuchao.
Paul handed over to Irenaeus.
Paulo akatambidza kuna Irenaeus.
Because he did not quit.
Nokuti haana kurasha moyo.
Irenaeus handed over to Martin.
Irenaeus akapa kuna Martin.
Martin to Columba.
Martin kuna Columba.
Columba down there to Brother Branham.
Columba kuendere mberi kusvikira tasvika kuna Brother Branham.
Now it is your turn, my brother.
Wara jana rako iwe
hama. So don't quit, my brother.
Saka usarasha moyo.
People are cheering you.
Vanhu vari kukukurudzira.
Because you are in a winning team.
Nokuti uri muteam inohwina.
Hallelujah.
Hallelujah.
Paul did not lose.
Paulo haana kukundikana.
Irenaeus did not lose.
Irenaeus haana kukundikana.
Martin did not quit.
Martin haana kukandira mapfumo
pasi. Columba did not quit.
Columba haana kurasa moyo.
Luther did not quit.
Luther haana kurasa moyo.
Wesley did not quit.
Wesley haana kurasa moyo.
The baton stick was handed over to Brother Branham.
Chimuti chikapiwa kuna Brother Branham.
Brother Branham did not quit.
Brother Branham haana kurasira moyo.
When he left the scene, he handed over the baton stick to you. So quitting is not an option tonight.
Saka, atina sarudzo.
Because we are in a winning team, my brother.
No, kuti tiri mutimu inohwina.
This is a team of winners.
Ino itimu yevakundi.
Victory is certain, my brother.
Tichakunda.
Especially the rock is behind you. The rock is leading you. So you are not going to quit. We are telling the devil tonight. We are claiming our loved ones. They will never quit. If
and
all they are going to quit, they are going to quit their smoking.
vachasiya
kuputa
kuti
they are going to quit their adulterous lives
vachakusiya
and come right under the blood of the Lamb
vouya pasi peropa raJesu
when they come here
kapano yepano
under the blood of Jesus
pasi peropa raJesu
no more quitting
apasina
for we claim them under the blood of Jesus Christ
nokuti tavaisa pasi peropa raJesu
that's exactly what the token is all about
zviri chiratidzo
with the token
nechiratidzo
don't quit
haikona kukarira makumo pasi nechiratidzo
don't quit my brother don't quit my sister young brother young sister don't quit
hanzvadzi yechidiki
usarashamoyo pasi old father
ame chikuru
baba
kuru mama kuru musarashamoyo
don't quit
usarashamoyo
don't quit
usarashamoyo
I say don't quit
ndati usarashamoyo
don't quit
usarashamoyo
it is too late
apasi
too late for you to quit
atisina nguo yekuti urashamoyo
you have walked a long journey already even if the devils are coming
kunyangwe madevo rashura
coming all over
ari kuona
too late
vanonoka
no more time to quit
apasina nguo yekuona
no more time to quit
apasina nguo yekuona
thank you lord jesus
nokutendai jesu christ
let's close our eyes
tivharei maziso edu
thank you lord jesus
oh hallelujah
we thank you lord
thank you jesus
thank you master lord jesus we are not quitting tonight.
Atisukura samoyo ama.
We are not quitting tonight.
Atisukura samoyo.
Brother Caleb, we are not quitting tonight.
Brother Caleb, atisukura samoyo.
No more quitting my brother.
Pasina kurasha moyo.
The devil we are telling him Satan.
Tirikuudza diabori Satan.
These children of God.
Ava vana vamwari.
They are not quitting.
Avasukura samoyo.
But they are pressing on.
Varikuramba vachipurira mberi.
Praise be the name of the Lord.
Zita rashe ngarikudzwe.
Thank you Lord Jesus.
Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dicha tungirira diripa chinjikwa zamara dawana sururu usururu ndicha girira yenendere pa chinje anathamara tawana o korona uzu ndichatse ngire undere pa uthamara zuru undika zungere yenendere pa zamara ndaona kubvutwa undawa okubvutwa zungere unterepa uthama ishe mwari makanaka muri kumusoro kudenga imi mwari wasingakundiki imi mwari wane hanya neupenyu hwedu imi mwari wanoziya zvishuwo zvedu imi mwari wanoziya ishe patiri kureswa imi mwari wanoziwa ishe patinoda kukurudzirwa mutsvene Jehovha mauya manheru ano ishe mataura nehana dzedu ishe wangu maona zvakakodzera kuti muzezere munzewe dzedu mwari pamusoro pekudzokera kumashure baba matiudza madekwana ano ishe tanzwa Jehovha makatiudza mushoko renyu mukati kana manzwa izwi rangu musaomese moyo yenyu mwari madekwana ano hatida kuomesa moyo yedu baba tiri kuvhura nzewe dzedu tiri kuvhura moyo yedu ishe mutsvene Jehovha mwari munogara nekusingaperi tinokutendai neumwe mukana wekuudza satani pameso pake wekuudza akaipa ishe kuti isu hatisi kudzokera kumashure kunyange upfumi uchidzokera kumashure isu hatisi kudzokera kumashure kunyange baba zvese zvinotariswa nenyika ino zvichiita kunge zviri kudzokera kumashure. Baba isu nhasi tiri kusimudza meso yedu kwamuri, tiri kuudza Satani kumeso kuti hatidzokeri kumashure, hatidzokeri kunyika, hatidzokeri kuzvinhu zvakare, hatidzokeri kubatanidzwa nenyika ino. Mwari, tinoda kuenderera mberi. O mutsvene makanaka, Mwari tinokutendai nemukana wakadai. Ishe tinokutendai Jehovha, matiudza pamusoro pemhare dzakare dzakafamba neshoko renyu Mwari dzikasadzokera kumashure. Taudzwa nezvaPauro akafamba neshoko renyu akasadzokera kumashure. Taudzwa nezvaBrother Branham akafamba neshoko renyu akasadzokera kumashure. Baba, kana makambozviita Mwari, tiri kuyewa madekwana ano tichiti tisesedzei Jehovha, tifambe nzira dzakare. Mutsvene tibatsirei, mutsvene makanaka. Mwari Jehovha samasimba, tiri kusimudza maoko edu kwamuri madekwana ano. Ishe wangu Jehovha, Mwari hatisi kuzodzokera kumashure. Kunyange tikarehwa hatichadzokeri kumashure. Kunyange Ishe wanotaura wakataura, hatisi kudzokera kumashure. Kunyange wanonyora wakanyora, hatisi kudzokera kumashure. Mwari, tinoda kuchenderera mberi. Akaipa akundwa, Satani waiswa pachena madekwana ano. Hatisi kudzokera kumashure. Tosunga mweya wekudzokera kumashure, tosunga mweya wekugara kumba, tousunga madekwana ano nemuzita raJesu Kristo. Vakuramba tichikunamatai Jehovha. Mwari, tinokutendai. Oh, Satani wakundwa, Satani hauna simba. Satani tokuisa pasi petsoka dzedu, waiswa pachena madekwana ano, hauna simba zvachose. Oh, mutsvene tibatsirei. Mwari, tinokutendai Jehovha. Mwari, nekushanya nenzira yakadai, tokutendai nekushandisa mufundisi wedu mutsvene, kumutora kumuisa parutivi, kumushandisa sehwamanda kwatiri. Nokutendai Jehovha samasimba. Mutsvene tibatsirei. Mwari, tirambe tichikunamatai. Kunyange zvikaoma zvakaita sei, Baba wangu, da kuramba takabatira pamuri. Kunyange Mwari zvese zvinovhuvhuta, mhepo dzinovhuvhuta, mhepo dzemakuhwa, mhepo dzekunyeya dzikauya, Mwari hatisi kuzodzokera kumashure. Baba wangu, tibatsirei Jehovha. Mwari Ishe Baba, nokutendai nemuprofita wachizvarwa wamakatora Ishe mukayambukisa kumhiri. Mwari wangu, Ishe akaenda Baba semutsori Jehovha, akatigira ripoti kuti chokwadi nyika iriko, chokwadi denga ririko, chokwadi kugara utsvene kuriko. Mwari, tinonamata madekwana ano, toshuwa kuenda nzvimbo iyoyo. Tibatsirei Jehovha. Ropafadzai kereke yedu. Mwari, tifambe muhumwe, matiudza madekwana ano mukati nothing short of perfect love will end there. Mwari, tibatsirei tikwanise kuregererana zvisinei kuti chii chakakanganiswa. Mwari, toda kuregerera. Torayira mweya wenduru ubve pakati pedu, mweya wegodo ubve pakati pedu. Tinourayira yoshaya simba pakereke yedu, tinoutuka nemuzita raJesu Kristo. Tinonamata Ishe kuti rudo rutonge pakati pedu, rudo rutonge pakati pehanzvadzi, rudo rutonge pakati pehama, rudo rutange kunyange Ishe kumakereke akatipoteredza. Tiwaone sedzimwe hama dzedu. Hatina wawengi hama dzedu Ishe. Muwengi wedu ndiSatani, muwengi wedu madhimoni, muwengi wedu mweya yetsvina. Ishe tinokutendai. Makanaka Jehovha. Chiwai newana wenyu Mwari. Patasvika pakupedza sevhisi ino, wachafamba uchienda kudzimba dzavo, tinonamata kuti muvape kufamba kwakanaka. Muvachengetedze mudzinzira kusvika tichizosangana zvakare nemuzita rinokosha raJesu Kristo. Amen and amen.
We've come to the end of our service.
Shikapanogumas.